Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chivabvu 5 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga dzavanoti nhunzvatunzva idzo dziri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi. Vakawanda munyika vochema-chema nekushaya zvekufambisa sezvo ZUPCO yoremerwa nemutoro. Vadzidzisi vakamaka bvunzo vochema-chema nekusabhadharwa mari neZIMSEC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaEmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga nhunzvatunzva idzo vati dziri kuvhiringidza upfumi hwenyika nekuchinja mari yekunze pamusika mutema. VaMnangagwa ndivo vanga vari munyarikani pamusangano wevechidiki webato ravo uyo uchasarudza vatungamiri. Musangano weYouth League uyu watanga muHarare nhasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa nemakurukota avo vagara vachiti matambudziko atarisana neupfumi akaita sekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye kushaya simba kwedhora ari kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati,
"We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes. My government is seized with this matter, and the perpetrators will soon be brought to book. I exhort the youth of our beloved country, Zimbabwe, to be vigilant and help expose all these deviant malcontents and the counter-revolutionaries."
Tinoziva kuti vamwe vedu pane vamwe vedu varikushanda nevavengi kuti vapidigure hurumende nekuvhiringidza musika yemari yekunze pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina mwero. Hurumende inoziva zvese izvi uye vese vari kuita izvi vachabatwa. Ndinokumbira vechidiki kuti vatibatsire kubata nhubu idzi.
Asi vakafanira kubata chigaro chemumwe wemutevedzeri wevatungamiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanda nyika mumukano wamamupere.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexports akawandisa kupfuura maimports. Inadzo zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Tikavataurazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodependa neconfidence yevanhu. Munofanira kunge musingarove vanhu vachitsarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda.
ZANUPF Youth League yakatoita chisungo chekuti VaMnangagwa vave chete mutungamiri webato reZANUPF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye chisungo ichi chichasimbaradzwa pamusangano wanhasi. Musangano uyu unotarisirwa kuita sarudzo dzevanyori vezvikamu nevatevedzeri vavo pamwe nekusarudzawo mutevedzeri wemunyori wechikamu chevechidiki. Asiwa Munangagwa ndiwo vanodoma munyori wevechidiki uyo anovamirira mupolitbro. Vamunangagwa vatiwo bato ravo riri kugadzirira vechidiki kuti vatore zvigaro zvekutonga mumusangano nemunyika, vachiti ndosaka vese vechidiki vari kusiya zvigaro muyouth league vave kupiwa zvigaro mucentral committee yebato iri. Vatiwo vachashaya zvigaro pamusangano wanhasi vachapiwa zvinzvimbo mucentral committee vasina kukwikwidza kana kuti maex official members. Vatiwo apo vechidiki vachaita sarudzo dzavo. Havasi kuda vanhu vanobira kana kushandisa mari, vachiti bumbiro remutemo webato rinofanira kuremekedzwa. Vamunangagwa vatiwo apo vakashandisa futi kusunungura Zimbabwe vari vadiki. Vechidiki vemazuva ano vanofanira kushandisa njere nemichina yechizvino zvino kutsvagira ZANU-PF rutsigiro pamwe nekuona kuti vanhu vavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vati ZANU-PF ichaita kuti vechidiki vabudirire mumabasa avo. Vatendawo masangano evechidiki akaita seZimbabwe Congress of Students Union, Young Women for Economic Development neMen Believed, awo anotsigira bato ravo vachiti vechidiki vanofanira kusiyana nenyaya dzekushandiswa kuratidzira vachipisa midziyo yevanhu, asi kuti vanofanira kutsvaga mari nekupinda muzvirongwa zvevechidiki izvo vari kupiwa nehurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti voendesa kambani kumatare edzimosva, sezvo vachiti yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remitemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu. Pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti section 66(2). Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti yoendeswa kumatare dzimhosva, sezvo yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remutemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66. Gweta reZLHR vati nashe chinopfukutwa vanoti hurumende nekambani yeZupco vari kutyora kodzero dzevanhu.
Tanyora tsamba kuZupco nekwa Minister of Local Government, inova ndiyo ministry inoona nezvemaererano nepublic transportation muZimbabwe, kusanganisira mabhazi eZupco. Tavanyorera takamirira client yedu inonzi Passengers Association of Zimbabwe. Vakavari kuti paitika dambudziko yekuti maZupco haasi kuwanika. Zvinova zviri kudzivisa vanhu kuti vafambe zvakanaka, vari kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti vafambe vaite.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJaffet Moyo vanoti mushandi ari panguva yakaoma nekushaya zvekufambisa.
KuiyoZupco haina capacity yokutakura vanhu, yakagara isina capacity kubva kwekutanga. That's why yakambovhara, yakagara isina capacity ezvikonzero zvakawanda zvakasiyana-siyana. Uori huripo ikoko kumaparacentals unozivikana, saka haigadziriki kana vanhu vari affected vasina kubvunzwa kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa.
Kambani yeZupco iri pasi pebazi rezvematunhu, tatadza kubata gurukota racho vaJulai Moyo. Asi vachitaura pakapera musangano wedare remakurukota nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nekutaura nevane mabhazi avo akawanda vari kuti havachadi kushanda neZupco, vazhinji vachiti vari kupiwa mari shoma kana kuti iri kunonoka kuuya. Kushaikwa kwemabhazi kwapa kuti vanhu vapedze nguva yakareba vakaamirira kana kufamba netsoka. Hurumende yakambidza makombi kufamba ichiti ainge okonzera nyonganyonga mumaguta. Ndakamirira Studio 7, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Vadzidzisi vakamaka bvunzo nemasangano anovamirira anoti haasi kufara nekusabhadharwa kwavakaitwa mari dzekumaka bvunzo dzegore rapera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi rekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti havasi kufara nekushandiswa mahara kwavanoti kwakaitwa dzimwe nhengo dzesangano ravo vachiti vanyorera bazi rezvodzidzo kuti ripe vadzidzisi ava mari dzavo musi wa14 Chivabvu usati wasvika kana kuti vachatora matanho avasina kuda kutaura pari zvino.
Isu semaunion ibasa redu kuti tipushe kuti nyaya igadziriswe. Tiane zvichema zvakawanda zvatatambira kubva kumamembers kuti kana mamembers edu akanga asina kubhadharwa kusvikira vhiki rinouya iro ratiri kupinda musi wa14 May sedeadline, tichange tichizotora mamwe matanho ekuti vanhu vakashanda zvakadai vachishandira nyika vadzorerwe vapuwe mari dzavo.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe mudzidzisi wemuchinhoi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzodzingwa basa ati kusvika pari zvino havasati vapiwa mari dzavakashandira uye havana tariro yekuti vachapiwa sezvo pasina ari kutaura nezvenyaya yemari iyi.
Tinotaura isusu kuti mukatarisa the rate of inflation iri muzimbabwe munomu ka last year patakaenda unomaka chingwa chaita around $150 uye zvinezvi chingwa chakuita mari yasi muri kuona mukatarisa kuti even maservices akawanda mafees akakwira so painozoya mari iyi inenge isatengi handi muri kuona.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavashira Zhou vanoti nekuda kwekusavimbika kwehurumende vadzidzisi vanenge vamaka mazamanishoni vanofanirwa kupiwa mari dzavo pavanenge vapedzera kumaka.
Kuisa bhodhi rinoengeja ravarairidzi nezimsek so that vanobhadharwa pavanongopedza basa kana kuti point of agreement in US dollars.
Mutauri webazi rinoita nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti zimsek Muzvari Nick Dlamini vanobvuma kuti havasati vapa vadzidzisi vakamaka bvunzo mari dzavo asi vanoti kana vadzidzisi vakamaka vaine dambudziko nekunonoka kupiwa mari dzavo vanoziva gwara rekutora kusvitsa zvichemo zvavo.
The markers who are the contract holders with Zimsek are able to approach Zimsek and speak to us. I'm sure they have their channel of communication so that we can then engage at that level.
Avo vakamaka vakawirirana nezimsek vanogona kutaura nesu nenzira iri pamutemo nezvetambudziko ravo.
Vadzidzisi vaimaka bvunzo vaibhadharwa zvichienderana nemapepa avanenge vamaka uye kumaka bepa rimwe chete vaibhadharwa masenzi makumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 93 cents. Vazhinji vavo vakamaka mapepa anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa reIdeas Party for Democracy vaHebert Chamuka vaudza vatori venhau kuti sarudzo dza2023 dzinofanira kumbomiswa poumbwa hurumende ine mapato ose munyika inogadzirisa nyaya dzezveupfumi kwemakore matatu sarudzo dzisati dzaitwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaHebert Chamuka vati mapato ese anopikisa munyika anofanira kugara pasina vamunangagwa kuti vagadzirise nyaya iyi.
Saka ndikukurudzira zvikuru kuti dai maoppositions ese taisafungwa pamwe chete timbotaura navamunangagwa kuti aiwa rambai muchimbo wapuresident zvenyu pa3 years idzodzi asi tichishanda nemu. Isusu tiri mwoyo muhurumende iyoyo kwete ZANU-PF. Handizivi zita racho inenge ichinzi chii.
Vatiwo hazvibatsiri kuenderera mberi nesarudzo dza2023 pasati pagadzirwa waro wekuti zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinotambirwa nemunhu wese uyewo kuti mauto haapindire musarudzo idzi.
Nekuti kozvino chitaura pano vamunangagwa vari kutofambisa maprogiramu ezanopf izvezvi vari kutogadzirisa mastructure ekuti ndiani next election 2023 tofanira kutora nyika again. Nyika yakaita zvayakaita. Vanashamisa vari kuti votoda kuhwina. Vanashamuka tiri kuda kuhwina futi next year. Chii chatiri kuda kuhwina? Sei tichimanyira kuhwina kumaelections tisingamanyiri kuhwina kuikonomi.
Mutungamiri we Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika pari zvino inhaurirano dzesarudzo chete kwete zvimwe zvese izvi.
Kamuno nhaurirano dzinofanira kuitwa dzekugadzira sarudzo dziri kuuya, kwete dzehurumende yekubatana asi dzokutive nemasarudzo tigadzirire prepare pre-election pact on my election. Izvozvo ndo dzinofanira kuitwa.
Vachamisa vanoti havana wavari kutaurira naye pari zvino vachiti vakatombopokana nevemachechi apo vakati nyika inofanira kumbomira kuita sarudzo kwemakore manomwe.
Ndakatopokana nemachechi aiti kunofanira kuva nesabhati ye7 years kada dhakuve nesarudzo, kana kune sabhati ngative nesabhati yevhane, dhakuve nesabhati yokuvengana, dhakuve nesabhati yokuva vana, vanhu vabatane, vanhu vafambe pamwe chete, nyika yende mberi.
Pari zvino pane nhaurirano dziri kuitwa nezanu PF nemamwe mapato pasi pehwaro hwakaumbwa navamunangagwa wepolitical actors dialogue. Vachamuka vati nhaurirano idzi hadzina zvadzinobatsira sezvo dzine mapato mashomanana. Citizens Coalitions for Change haina kupinda munhaurirano idzi sezvo ichida kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa namutongi Gava asina divi raakarerekera. Ongororo ichangobva mukiitwa nana Chipangamazano veZimbabwe Democracy Institute inoratidza kuti bato rezanu PF rinogona kukunda musarudzo dza2023 kana mutemo wesarudzo ukasasandurwa uye mauto akaramba achipindira munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dambudziko rekushayikwa kwezvekufambisa mumadhorobha makuru emunyika rinonzi nevamwe rave kukanganisa magariro evanhu pamwe neupfumi hwenyika sezvo vashandi vave kumanikidzwa kunonoka kusvika kumabasa pamwe nekusvika kudzimba dzavo pakati peusiku. Vanofamba nemabhazi zvikuru muHarare neBulawayo vanonzi vari kuzopedzisira vofamba netsoka sezvo kambani yakapuwa mvumo nehurumende yekutakura veruzhinji yeZupco iri kunzi yakundikana kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCC, vari zvakare miriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya, pamwe nenhengo yeZANU-PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti. Jonga atanga nekubvunza vachikwinya kuti vanoti kudii nedambudziko rekushayikwa kwezvekufambisa.
Tinotenda mukoma Jonga, ndinotenda mukoma Dziiti kuti tinge titaura nevateereri veStudio 7. Chokutanga ndechekuti hurumende yakati taita lockdown nekuda kweCOVID-19 ikati yakuti maprivate players kana kuti vanga vaine makombi avo voga, mabhazi avo voga, vachijoina Zupco. Hurumende ichiitira yakashandisa mukana iwoyo kuti iite sokuti iri kuda kuvandudza safety yavanhu mukufamba, asi idzi dzanga dzisichanga chisiri chokwadi. Yanga iri nyaya yokuti hurumende inoisa ruzhowa mumotokari dzose dzokufambisa kuti iyo igokwanisa kunge ichishandisa mukana wemota dzavanhu kuita business rehurumende. Izvi hazvigoni kushanda nekuti hurumende yacho haina mari yekuzopa vanhu ivavo. Saka vazhinji vanhu vakabva vabuda muchirongwa ichocho, vanhu vakasara vasina chokufambisa. Hurumende inobva yataka kuchiyeba manje kuti tatenga mabhazi 50, tatenga mabhazi 100, tatenga mabhazi 500, mabhazi acho haako.
Ndodzoka kwamuri vachikwinya, regai tinzwe kuna vadzikiti. Vadzikiti, munoti nedambudziko rezvekufambisa pamwe chete nemashoko ataurwa naHonorable Chikwinya.
Kuma Jonga Kandemiri, nyaya iripo panyaya yetransport zvishuwa kunozvibate. Asi tinoona kuti the government program pairi papo it was very genuine and it was ground based on the fact yekuti vanhu vanofanira kuwana service yetransport iri public kubva kuhurumende yavo yavakasarudza kuti inge iripo in 2018 uye iri kutonga pazuva ranhasi. Every week taiwana mabhasis aipinda muno muZimbabwe from Belarus and from other sources achipinda tichimaona tichidatidzwa achipinda mimigwagwa mumataunzi akasiyana-siyana. Ende nhanharasi uno mabhazi acho iwayo ari mumigwagwa tiri kumaona tiri kumashandisa funds. Yes, tazovhura ka economy after COVID. Hatinga expect kuti mabhazi aya akwanise kuita match up the demand.
Vachikwinya, takanzwa hurumende ichitaura kuti yatora matano ekuti mabhazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima. Munoti ine matano iwayo?
Danho iroro harishandi mukomajonga. Zvazvinoreva ndezvekuti bhazi rezupco riri kubva kubruwayo rinosvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati. Raakuda kudzokera zvakare kubruwayo kuma2 kana kuma3. Transport iri kunetsa pane anonzi mapeak hours kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni, kubva na4 zvarovira kusvika na6 zvarovira. Ndonguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa. Saka chango mukazadza mazupco palunch haana zvaanobatsira. Vanhu vanenge vari kumabasa kwavo, vanenge vari kumahofisi kwavo. Saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko.
Vadzikiti, munoti
mashoko arutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo, but vaisingatarisire kuti tazomboita kuti makombi iwayo anga achipiswa mugwagwa, even maassociations vacho ari pe iwayo. It was in my issue of pricing iwayo, ma price controls iwayo in the first place. Saka now we are saying it's better for us as the government to offer the alternative transport kune vanhu, such that vanhu vanorelya nezve public mode of transport inenge ichibva muhurumende yavo yavakasaruta kunge ichivatungamirira. Saka pari zvino izvi ishi iri kuzvipwanga iri ruya tingatotaura nezvayo inyaya yematarget even iri peak hour munhu tinogara zvake achiti bhozi nebata target yangu yenhasi yandakesha mari yangu. Though the biggest core problem iriko kuzvipo as we speak, which needs to be rectified as soon as is possible.
Vachikwinya, imi sebato reCCC zvii zvamurikurudzira kuti dai zvaitwa kugadzisa matambudziko aya?
Tinokurudzira kuti hurumende ivhure mikano yemabhizimisi sechirimbo chayakaitisa kuti Zimbabwe is open for business. Mukano wemabhizimisi zvinoreva kuti vanhu vane makombi avo, vanhu vane motokari dzavo dzatenderwa neMinistry of Transport ngavabvumidze kutakura vanhu. Iyoyo zvupko yacho kana ine mabhazi ayakatenga ngaiuye ikompite nevanhu.
Vadzikiti, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzisa matambudziko aya?
Zvandikakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti zvipo should set the house in order nochekutanga. In the long term, it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient, cheap public system. Uyezve we encourage unity mukati menyika medu and patriotism. Nekuziva kuti zvimwe zvikonzero zvatinosangana nazvo nhasino zvakafanana nemutransport sector, maspace and so on, zvavinzwa nemasanctions.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCCC vari zvakare mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya vari parunare kumbizo. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJunga Kandemiri weStudio 7. Nau dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine mukurumbira wekutamba mutambo weragbi chakamirira nyika yeSouth Africa, Tendai the Beast Mutawarira, uyo ave pamudyandigere pari zvino, anoti ari kufara nekuwana basa semunyarikani weUNICEF richamupa mukana wekushanda nevanotambura munyika 21. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kufara because basa iri is very close to my heart. Ndinonyanya kufara kushanda nevana vadiki. Saka neUNICEF, you know, this is something that is just going to be amplified in a big way. And futi ndine foundation yangu inonzi the Beast Foundation, tinoita zvakawanda nevana vadiki. Saka now to be a part of UNICEF, you know, it's just going to, you know, extend that in a big way. And kushanda nevana vese vari paAfrica, which is wonderful.
Muchange muri kushanda munyika dzipi?
Tinenge tichishanda munyika dzakawanda. Pane 21 countries in the eastern and southern region. Saka tichishanda munyika dzakaita seMadagascar, Mozambique, Zimbabwe, kuKenya. Saka tinenge tichienda kwakawanda.
Vazhinji vanokuziva muchitamba mutambo weRugby Pamuru kuenda mchino taura neva na varu kumbofunza were nezwe mchambo.
Yeah, wanto ufunza. because pa wanandu unano kwa wangu funga ragu. Saka, kwa upatenge tuwa jitsa zimwezu unu. Tinenga chito taura nenye ema sports. Saka, it's a way to just, you know, get into this children's hearts. And then I know for UNICEF, one of the focus on education and climate crisis. Saka, for me, nenga chishansa sport as a way of just, you know, getting into these kids' hearts and trying to inspire them. Kuti, you know, you can rise above, you know, my circumstances are good. As long as you dream, you know, you can become anything in life.
Mataura zvakare kuti muchange murikushanda kuZimbabwe. Munenge murikuenda kunzvimbo dzipi nedzi?
KuZimbabwe tinge tichienda kune informal settlements ari around Harare. Tozoenda futi kuBulawayo. Tichishanda nevanhu vari mumacommunities ane a big need for, you know, water, you know, basic sanitation. Ndo basa rinoitwa UNICEF basa rikuru iroro, saka tinenge tichiita zvakawanda kumacommunities ari around those areas.
Tombotarisawo vabereki vazhinji havawanzowanikwa vachifarira kuti vana vavo vaite zvemitambo. Imi mungati chii takanyanyonangana neZimbabwe?
Ndinotova encourage kuti you must let your kids follow their heart, you know. And I think kuZimbabwe andoziva inini kuti kune talenta rakawanda, and I'm an example of that, you know. As long as you have the support and backing of your family, you know, you can achieve so much. So I encourage my parents kuti, you know, please get behind your children and encourage them to be out there on the field as well as study hard. You know, academics is very important, especially kuZimbabwe, and it's important, you know, it's very, very important. But sport is also equally important, so encourage your kids to be out there and work hard.
Vazhinji vangada kuziva kuti the beast yakabva papi.
Beast yakabva kure. Yakabva ndichiri mfana, ndichiri kuZimbabwe primary school. And ndiri mukomana mukuru, saka apa ndine simba rakawandisa. Saka shamwari yangu inonzi Kuda ndiyo yakati tinofanira kumutsvagira zita rinomufitira. Saka Beast havarangouyawo ipapo, havaragara neni kubvira ndine 9 years old kusvikira zvinezvi. You know, I'm 36 now, so even mudhara wangu andonditi Beast.
Mutambi werugby ave pamudyandigere Tendai the Beast mutaurira achitaura ari parunare kuSouth Africa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na8pm tirikutaura nemadzimai nezvekunetseka, tirikutaura nemadzimai nezvekunetsa kuri kuita zvekufambisa sezvo kambani yeZupco iri kutatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisi anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909am 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa, avo vavhura musangano wechidiki webato ravo weYouth League, vati vechidiki ava vanofanira kubatsira hurumende kutsvaga dzavanoti nhunzvatunzva idzo dziri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vanopikisa vanoti nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropa Zupco mazuva maviri ekugadzirisa nyaya yekushayika kwezvekufambisa kana kuti yoendesa kambani kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.